Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika hadzisi pakati pana vaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti SADC inofanira kuudza vanhu veZimbabwe kana pane zvaichada kuita nenyaya yeZimbabwe, kwete kungonyarara. Amai Roslyn Carter vakashaya nezuro masikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nyaya yehurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika haisi pakati pevanhu veruzhinji navaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi ihurukuro dzinopinza vanhu vose munyika. Vachipindura mashoko ekuti vaMutsvangwa nevamwe vavo vari kurambidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti nyaya iyi haisi yekuti munhu anoda kana kuti haadi, vachiti hurukuro dzichatora nzvimbo chete.
Pana nhaurirano dzatinoziva dzinofanira kuitwa kunze kwenhaurirano dzinenge dzakaitwa dzichibetsegwa nemusangano mukuru weSADC.
Pari zvino SADC pane zvairi kutaura here? Nokuti tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dzichibva noku vatauriri veZANUPF vanoti havasi kuda kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoreva kuti SADC
haisi nyaya yekuda kana kusada kwavo. Nyika inoyi haisi muhumwe memunhu. Nyaya yenhaurirano yenyika inofanira kuitika nechikonzero chokuti kune sarudzo dzakaitwa dzakaita makakatano adzisina kufamba zvakanaka. Saka kuti nyika igadzikane, panofanira kuita nhaurirano kuti vanhu vaonesane vagadzisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Hazvinei naMutsvangwa kana naGeorge Charamba kana naChinamasa nezvavari kutaura. Vari kungotaurawo vachingovaivawata zvavanoda kutaura neumbimbindoka hwavo husinei nekuti nyika iendere mberi. Nyika inoyi haisi kuzobatwa naChinamasa naGeorge Charamba naChristopher Mutsvangwa kuti iendere mberi. Nyika inoyi ichaenderera mberi. SADC iri kuti vanhu ngavataurirane. SADC nenhumwa dzayo dziri kuya munyika. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika. Vana veZimbabwe ngavarambe vakabatirira panhau yekuti nyika inofanira kuti iendere mberi, vasiyane nekuwawata kwana Mutsvangwa navamwe vacho vari kungotaura zvisinei nekuti nyika yezimba kuendere mberi.
Mataura kuti SADC ine nhumwa dzayo dziri kuya munyika, pane zvimwe zvamungatiudzawo zvakati wandei kupfuura ipapo?
Handina zvimwe zvandingakuudzai zvinopfuura ipapo kunze kwokungotaura kuti pane urongo hwakakura hutoripo kuti nyika ienderere mberi. Panofanira kuti paite nhaurirano, panofanira kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yesarudzo dzisina kufamba zvakanaka inofanira kuti igadziriswe. Vanhu ngavasateerera Mutsvangwa, vanhu ngavasateerera Charamba, vanhu ngavasateerera Chinamasa. Vanhu vatatu ava nevamwe vavo havanei nekufambidzana mumbefambira mberi kwenyika inoyi, ende zvavanotaura hazvinei nenyika inoyi. Havasiriwo vatongi venyika inoyi. Nyika inoyi haisi muhomwe dzavo.
Totitarisa zvishomanana panyaya yemarecalls apa, yakamira sei vaMukwananzi?
Marecalls ari kuitwa ese haasi pamutemo, hafaro ngakaitwa. Ndofunga tataura tichataura, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo. Takataura tikaudza nyika kuti chapangu haasi nhengo yemusangano wedu. Hatina chigaro chekuti Secretary General mumusangano wedu. Zvaari kuita achishanda neZANUPF hazvinei neCCC. Zvinofanira kuti zvimiswe zvipere. Izvozvizvi pari kubudiswa $5 million ichienda kunoita sarudzo dzasingafaniri kuitwa, atinoti maby-elections. Asi hurumende haina bhajeti yekudhila nenyaya yekorera yapedza vanhu munyika. Ingava nyika yakaita sei yakadaro, vangava vatungamiriri vakaita sei, vakambashireka zvinhu zvakadaro zvichienderera mberi. Saka tiri kuti isisu vanhu ava vakonewa kutonga nyika inoyi, havasi vakagona kutonga nyika, havana hanya nevanhu, vanofanira kuti vachimiswa vamboenda padivi. Vana veZimbabwe vagadzire nyika iende mberi.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vachavangu navamutsvangwa, asi mapepanhau anoti vamutsvangwa nevamwe vavo vanonzi vari kurambidza kuti vamunangagwa vaiti hurukuro navachamisa. Masangano mazhinji akaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe, kusanganisa sangano rakatumwawo neSADC, akazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Ukuwo nyika dzakaita seBritain nedzeEuropean Union dzakashorawo mabatirwo akaitwa sarudzo idzi. Pakupera kwesvondo, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rakashora SADC mukutadza kwayo kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe, zvikuru zviri kukonzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira munyaya iyi mushure mokuyambirwa nemasangano mazhinji. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inofanirwa kunyara nezvairi kuita, vachiti sangano iri ranga richifanirwa kuva ratora imwe nhano uye kuzivisa vanhu veZimbabwe kuti rinoda kuitei pamusoro penyaya iyi.
Vamwe ndee ndinobvumirana nevava veCouncil on Foreign Relations vekuAmerica vanoti iwo SADC inogona kudero yakatokona kutora mukana weripoti yakanyorwa neSADC Electoral Observer Mission yaiti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa pasarudzo zvisingaenderani neconstitution yeZimbabwe, zvisingaenderani neElectoral Act yeZimbabwe uye zvisingaenderani nemaguidelines. Saka zvinoita sokuti SADC inongoti iyo they noted the report, kureva kuti noted mushona ndeye kuti vanongoti report takariona, asi kungoriona kwavakaita havana kuzotaurira vanhu kana ive veZimbabwe vacho kana kuti izvozvi vanoita vemapepa nhau kuti vazive kuti kana vachiti noted vanoreva kuti zvozodini. Saka ndo zvimwe zvindiri kuona zvinoita dzimwe nyika dzakaita sanaAmerica nevamwe vavo kuti ko SADC vanongoti tariona, havasina kuzotiudza kuti savachadii nekuona kwavaita.
Saka zviri kuitwa neSADC izvi zvinoonekwa sei, Dr. Mahembe? Vanhu vangafunga kuti SADC inofungei apa?
Izvozvo zvinoita sekuti SADC yadzokera kumashure bhijana, nokuti kana dei kuri kuti ripoti ranga richiti sarudzo zvakaitwa nemazvo, kuti tazviona zvinoreva kuti zvisi zvakanaka. Saka kana ripoti richiti zvazvina kuitwa nemazvo, SADC ichiti tazviona, zvinorevei? Saka ndoona kuti ipapo ndo panenge pari kutatsukusa buda pachena ipapo, kuti maonero angu dei kuri kuti SADC ichiti tazviona, asi tinoona sekuti zvinogona kugadzirwa sezvizvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti chii chichaitika pamberi kunoenda.
Chii chakatarisirwa nevanhu vemuZimbabwe, Dr. Mahembe, uye chinganakira Zimbabwe ndechipi apa?
Chinenge chakangotarisirwa nevanhu vekuZimbabwe zvinhu zviviri, kuti SADC inogona kuti tazviona kuti ripoti yedu yeSADC iri kuti election haina kuitwa zvakanaka, saka kuti tigadziriswe ngazvidai. Zvingangonakira Zimbabwe panguva ino, maonero angu zvangu, ndezvekuti dei kuri kuti SADC yachiti nokuti maelections awa haana kuita zvakanaka and zvagara zvinogara zvinetsvana muZimbabwe, pese pese vanoita maelections panoita makakatanwa, vahwina vanenge vachizotivo hata kumanyana nezvinhutega varuza vachiti chitai zvichingoita zvomakakatanwa nguva nenguva. Saka ndoda kuti SADC dei vachimboita nguva yekuti ngatimbogara pasi maZimbabweans tione kuti chiri kukunetsa ichi. Kubva ipapo vanogona kuzosvika panguva yekuti vanhu vanowirirana kuti kutadii, kita kuda hurumende mubatanidzwa here, kuda National Transit Authority, kana kungoti izvi zvogona kuramba zvakadaro hazvo, asi pachionekwa kuti vari kutonga nevanenge vari mumasimba nevamwe vanopikisa kana kuti maalternative vawane kushanda zvakanaka.
Namo iripo ndeyei Dr. Mahembe. Dambudziko guru riripo apa nderei.
Namo iripo ndekuti kukukizana kupanyanya kuita zvinhu zvikara kuti vamwe vanhu vanhu voshaikwa mudzimba dzavo vamwe vozomuka vakafa zvisinga zvinatsarukano saka kukukizana ikoko kuti hakuna zvinonzi now tine legitimate government inoremekedza upenyu hwevanhu legitimate government inoremekedza kubudirira kwenyika legitimate government inoti ngatibatane tishande tese hakuna zvakadaro ndo pane nyaya ipapo kuti makwikuri wavo kuti uramba muchingokukwidzana muchingokukwidzana mozovaka nyika rini ndoona kuti sadza ikagadza vanhu pasi kuti imi muri kupedza nguva muchirwidzana vakai nyika yedu garai pasi shandai mese panokwanisika ndoona kuti ndozvinomwe zvinoda kuti nyika yedu ibudirire.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotyira kuti matare edzimosva ava kutongwa nevamwe vanhu sezvo imwe mitengo yave kuturwa isisingaenderani nezvinotarisirwa kubva mumagwaro emitemo. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti kunyangwe mapurisa haachakwanisa kuita basa ravo akasununguka. VaMandinde vanoti sangano ravo rakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekugarisa vanhu mujeri vasingapihwi mukana wekubisa mari yechibatiso vachiti munhu wese ane kodzero yekupihwa mukana uyu.
Vahwandise sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum takaburisa chinyorwa chinonzi trial by pre-trial incarceration, detention without trial and delayed trials in Zimbabwe 2020-2023. Muchinyorwa chedu ichi tinotarisa nezvekutongwa kwevanhu vasati vatongwa vachigara muusungwa kunge vanhu vanenge vatongwa vachitambudzwa vari muusungwa. Tinotarisa zvikuru avo vanhu vanogara muchisungwa vasina kutongwa avo vane nyaya dzinoramba dzichingoendeswa kumberi atinoti madelayed trials kubva zvakaitika munguva ya 2020 kusvika munguva ya 2023. Muchinyorwa ichochi tinoongorora bumbiro redu remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa munhu 48 hours dzekuti anga anogara ari muusungwa ari kumapurisa. Kuti kana 48 hours dzichinge dzapfuura munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti anga achienda pamberi pedare apo anenge achinokumbira kuti abvise mari yechibatiso, mari yebheo. Mutemo wedu zvakare nokusanangura kwatirikuita muchinyorwa chedu unotaura iwo pachena kuti bheo iraiti ikodzero yemunhu.
Ndepapi panonyimwa munhu bheo vaMandinde?
Munhu anonyimwa bheu chete kana paine zvikonzero zvinobatika pamutemo kuti munhu anga achinyimwa bheu. Toti saka zvitarisa pachirungu ndo anonzi aya, if there are compelling reasons as to why bail should not be granted. Chinyorwa chedu chinotsanangura kuti macompelling reasons ndo anenge akaita sei anozoita kuti munhu ange achinyimwa kubvisa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi chinyorwa chedu chinoenderera mberi zvakare chichitsanangura kushandiswa kuri kuita mutemo iwowu zvikuru kuranga avo vanopikisa hurumende vanonzi vamapolitical opposition parties. Sezvo tichitsatora chinyorwa chedu kubva mugore ra2020 tinotaura nyaya dzinosanganisa zana Honorable Joana Mamumbe Nesai Marova na Cecilia Chimbiri avo vakasungwa mugore irori vakagara muusungwa nenyaya yekuti vanonzi vakanga vanyepa kuti vatapwa. Asi takazoona mushure manje manje dare redzimosva richitaura kuti aiwa havana kunge vanyepa.
Vamwe vari mugwaro renyu vane nyaya dzamuri kuongorora ndevanani?
Tinotaura zvakare muchinyorwa chedu nyaya yekusungwa kwavahopo uchingono muna 2020 nava Jacob Ngaruvhune panguva imwe chete iyoyo tinotaona nyaya yekusungwa kwava Godfrey Kuraone tikuona zvakare nyaya yekusungwa muna September 2020 kwavatakudzwa Ngadziore avakanga vari Zimbabwe National Students Union tinoona tikotaura zvakare nezvinyaya yavo yangasoni Matete vaPrince Gora avo vakanga vari vana vechikoro vanotongerwa nyaya yekunzi vanenge vakaita non kidnapping and participating in public gathering with intent to promote public violence and breach of peace pavanga muchiruku yoka nyaya yakanesa mazuva aya yeimwe car service dealer uyo anonzi akanga ari involved mukutapwa kwevanhu tinongorora kusungwa kwava mafumi avo vakagara kwenguva yakareba chose muusungwa kubva muna November 2020 kusvika neimwe nguva muna 2021 vaAlan Moyo mumwe avo vatinotarisa panguva iyoyo asi tinoramba tichienderera mberi tichitarisa over a long period of time kusvika patinosvika muna 2023 asi tichisvikisa tasvika muna 2023 tinotodarika nemuna 2022 matinoona vanhu vanosanganisa ana Job Sikala avo vadai kugara nhasi vachirimo muusungwa ihwohwo anaonarable Godfrey Sithole nyaya dzatakaita dzatinoona dzeavo vanenge vachinzi vari kutsigira bato rinopikisa kubva riri MDC kusvika izvozvizvi kwava neiyo inonzi CCC tinozozvikombeya zvakare nezvatinoona kune zvinenge zvichiitika kuri kunze vanhu vanenge vasungwa vachinzi ndeve ZANUPF tinoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ZANUPF vasungwa kuti havanyanyogarisa muusungwa unless kana vaizvo vavanenge vakaita zvinenge zvichinzi maybe vari kutorangwawo zvavo nemapato tinoongorora kusungwa kwevanhu vakaita kungana Henrietta Rushwaya ava vakambonozvigarei asi takazoona vachingobuda vachipiwa bheu izvozvi chinyorwa chedu chabuda ndichisina kuzoongorora mutongo wavo uyo wavapiwa uyo uri kushamisa vazhinji izvozvi kuti zvafamba sei kuti mutongo ubude wakadaro
ava vanga vari vakafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo Muzvare Shaines Palacios wekuNicaragua ndiye akatora mukombe wa 2023 Miss Universe Nezuro makwikwi awa aitiwa muguta reSan Salvador munyika yeEl Salvador asi mukuru weZim Expo USA uye vari murongi weMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vanoti pane zvinhu zvizhinji zvavanoti hazvina kuitwa zvakanaka pamakwikwi egore rino awa
Tinofunga kuti Brooke managed to represent Zimbabwe zvakanaka ngemwazvo asi tinofunga kuti vanhu veMiss Universe vane madiro evanoita kana kuti maitiro evanoita asingafanani nevanhu vezhinji venyika munoona kuti nhasi paitwa top 10 panga paine 7 maLatinas and a Latina one and longer Latina country ndinofunga kuti zvimwe takakwanisa kuita isusu vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica tikawana mukana wekuita yedu miZimbabwe vangafunga sei kana kuti vangaona sei kuti takakwana kuita 7 out of 10 vanhu vatema vachiwina Miss Universe yacho
Zvimwe zvamakaona zvisina kukufadza inde zvipi vaManjengwa.
Maona kuti even some of the questions that were being asked they were very neutral but at that time panga pasina vanhu vatema vekuAfrica vaikwanisa kupindura mhinduro inofadza vazhinji nekuti vanga vabiswa kare. Saka ivo kuisa kwaisa vanhu vavo 7 out of the top 10 kuti vakone kurepresent top 10 competition. Even though vana Brooke vanga vari nyanzvi neshasha nevana Miss Namibia vana vese vekuAfrica vanga vari mutop 10 vana Miss South Africa ne watema wako island ranga warimo ndaona senikiwe zisina kukodzera kuti wangu wabiswa so early in the competition kuti wakasvika pakushaina pakupera kwecompetition.
Saka va majengwa muri kuti makwiku awa haana kupatwa zvakanaka here uye sei muchifunga izvi?
It is just a warning, a message to us that if we do not get a chance, you can go to the international stage, you can host our quick Iwaya Kuno Kweduku Africa. I think I can see Kuzo, we saw and we were Pamber Kuti, Tuana Kuti, and Waganaka, and gave up Munozia Kuti Kugar Nakugar, Malatina, Manokanta Kunga, and Duanoko win a chete chete. Gore ne gore, maybe every other year, kuna wina mulatina. Saka wadu kuti geza fungwa dzedu, kuti tufunga kuti iwa wadiwa nwakanaka pasirose.
Wawanga wari mkuru we Zim Expo USA, uye wari murongi wa Miss Zimbabwe USA chapter, wa Anesu Manjengwa wari parunare ne Studio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nawo anasi. Komiti ye Chamber of Mines of Zimbabwe inoti ishanyazotarisisa makambani emigodhi nechinangwa chekudzikisa uwandu hwetsaona dziri kuitika mumigodhi ichiti vanhu zana nevatanhatu vakafa mutsaona dzemigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira nachikunguru gore rino. Munewsday makare mamea echikadzi akasarudzwa pasarudzo dzapfuura asi vakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori webato retripc vasengeso chavangu vanoti vacharwisa kudzokera pazvinzvimbo zvavo. Mutare, Masvingo neAirport dzakasarudza vechidzimai kuti vave mamea. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko vafudzo sevenu po vawande nevamwe venyu kunogurina nechaizvo ngatichikumbira vanhu vari Cape Town vaende apa panodzidza mwana wachabangu vamudzingi abve muno muSouth Africa aende kuZimbabwe kuna baba vake. Vanhu ngavaendeko kune mwana wachabangu, chabangu uri kurwadzisa chaizvo, vanhu vari kufa nokuda kwachakwasengezo chabangu. Sengezo chabangu hokoyo tiri kuyako tanga nemwana wako ari muno muSouth Africa.
Studio 7, Studio 7, masora sei, masora sei. Ndoda kutaura pana uyo murume anonzi Farai Marapira. Ngataure mashoko anoziya, ngataure mashoko anoziya. Rwendo runo ari vhiki rinopisa, anochiona chete, anochiona chete. Chigunu mudenga, pasi nechibhakera. Pasine chibhakero hande na Nero. Nero famba nawo, ramba wakadzana.
Masura sei pastudio naiye anozviti chabangu uyu, iye zvine zvaanozviti nhemba yekusisi chiri kumutadzisa kuti ainde kunobata maoko pamamembers ake ari kufa, asi ndiye achiita mariko wotobuda wetenda kunze kwenyika. Iwo vari kune kunze kwenyika koko, aiwa tinoti dzingai chaba vangu ikoko, ngaadzokere munyika yababa vake vamunangagwa muno muZimbabwe. Anogotiza achingepi? Ngaanofanira kunge achigara muno achiona maitikiro azviri kuita. Iye ndiye ari kukonzeresa, kukonzeresa zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vanoti hanzi ngavaite mabi-elections. Munoita mabi-elections muchitambisa mari, zvipatara chaizvo hamuna kana mari, masoja mapurisa havana kana mari. Asi kuti mutore mari idzodzo mupe vashandi venyu hamudiki, asi kutora muchiita mari idzodzo kudzvanyiriri. Mabelishen asina kana nebasa rese, ariwo ndiva makaita inini ndii makatokonzeresa kuti zviite mabielections akadaro. Iye hatitarisiri zvakadaro munyika ino yeZimbabwe, tinonzwa kurwadziwa.
ZANU-PF yagara haibvume kunyange ikatata zvinhu zvakaipa nokuti inenge ichiti yakachenjera, asi iyo ndo inenge ino masoja nemapurisa uye vasori. Saka inoshandisa vasori vaende kuputsa vatungamiri vebato rinopikisa vetripusi. Handizivi kuti kutsiurwa kwamunoramba muchiti hurumende ngaive ngaiti kunosvike pi vanhu vachiurayiwa sezvozvakaitwa anaitai dzamara nasitaurayirwa avapenyu ava aionarebo ondoro mumaundaro
pastudio 7 pastudio 7 mamukasei mamukasei mose apo yei nai vamunangagwa vamunangagwa please tokumbirawo mubve kanhu veduwei tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo kuno kwatiri kusouth africa nguva dzatiri kutanga basa hadzisi dzonguva dzamunotanga imi kuzimbabwe ikoko saka tiri kutambura tiri kutambura tihwirewo tsitsi tihwirewo tsitsi veduwei moita senge musina kubereka sei moita senge musina kubereka sei taitai mwoyo wevanhu vakabereka ini
ndida kumbobvunzawo ndine mubvunzo inini kundinetsa pavana vezanupiefa vanhu vezanupiefa zvinhu zvose zvose vanongorara iye zvipana vasayapa ari kutaura kuti hatizvisi takauraya nyaya dzose dzose dzavanongoadaption vanoramba vachingoti hatizvisi saka ndivanani ndivanani vanhu ava gava ndivanani kwoyo vanhu vacho ngavasungeka tione ngavavasungeka kana vasiri ivo ngavachiita kuti hurumende yacho iyoyo yavakakepcha iyo masoidha nemapurisa iyo ngavachisunga vanhu vacho because ndo vakakepcha kazvose andivandavazve zviri mumaoko mavo saka kuriva nemhondi dzo dziri mumaoko mavo ivo ndiva kutodzituma mhondi dzidziuraye vanhu izvizvo totishanyisa isu kuti uri hurumende yerudzii ii hurumende yerudzii inotarisa kudivi kuti ava ndivebuda muimba yakati kutsigira bato raunoda haisi mhosva nemunhu ane kodzero yekuti atsigire bato raanoda mapato mangani ari munyika yezimbabwe mapato mangani asivangoti takarasima nesisi why
makadiko makadiko pastudio izvo zvinotyisa mutongo uri kupiwa vanhu vaba goridhe neaba dhiziri imi munoona mutongo wachona wakaringana here mutongo wedhiziri negoridhe 12,000 munaba dhiziri 5,000 munaba goridhe kana majaji acho iwayo haaiwa aiwa hamuchazivi zvamakuita majaji imi munotonga zvakazvisina kunaka zvisina kunaka imi majaji imi
zviri kuitika munyika medu mu zvinotirwadza zvinotirwadza zviri kuitika munyika medu mu ko kana makahwina munopondere vanhu munongoshandisa kamethodhi yenyu yekuhwina iyoyo yamunongoita kayekubira iyo pane kuponda anhu shuwa shuwa mukapondera anhu zvisinangana nebasa rese izvo kuita sekuti unorarama panyika nekusingaperi mwari havadhakwe mwari havadhakwe vanofanira kuzviziva izvozvozvo kuti haiwa mwari vanenge vachiona sezvamunenge muchiita imimi munenge muchitumwa kunoponda anhu muchitumwa kuponda anhu imimi mwari anenge achizviona sezvinenge zvichiitika izvozvo ndatenda
Studio 7 uri kubvunzirei vamabasa ava vanenge vakadhagwa ava unoziva zvinorwadza zvinonyangadza maningi zvaanoita munhu murumunhu anotaura kunga ndiye mwari chai chaio ichinyatsoziva kuti zvaari kutaura izvi ndezvekunyepa munomuisirei papamba norwadze vamafaza ava amuonere kuti havanyari avo zvinhu zvine umbo mapikicha akatorwa akarova ngadzore uyu akaonekwa anozikanwa musaidhi ari pasendirari but vanongoramba hatisisi muno vabvunzireiko paredhiyo pachipa veta kungosiyana navo vandirikwadza vandibhowa
sezvo nguva yedu yapera totasara zvanga zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika hatisi pakati pana vakris mutsvangwa navageorge haramba asi pakati pevanhu vose vezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande nenhau dzeisindebele